Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk, The Connection, a platform where we discuss issues affecting young people. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. This Tuesday, April the 18th, 2023, I am Tungamile Nkomo. Tonight, we are talking about Zimbabwe marking 43 years of independence from colonial British rule in 1980. As per tradition, the Independence Day was observed as a national holiday in Zimbabwe today, with President Emmerson Mnangagwa leading the official ceremony in Mount Darwin, Mashonaland Central. A reminder of how we got here. After years of brutal armed war struggle between the Rhodesian forces and the guerrilla movements, representatives of the warring factions hunkered down in London, England on December 21, 1979, to sign a ceasefire treaty known as the Lancaster House Agreement. The signatories to the peace accord were Joshua Mqabuko Nkomo of PF ZAPU, Robert Mugabe of ZANU, Bishop Abel Mzorewa, and Silas Mundawarara, representing the Zimbabwe Rhodesian Unity Government, as well as Lord Carrington and Sir Ian Gilmore, who represented the British government. The agreement led to multi-party elections that brought about black majority rule on this day in 1918. U.S. Secretary of State Antony Blinken put out a statement today wishing the people of Zimbabwe a happy Independence Day, saying, quote, "The United States remains committed to standing with the people of Zimbabwe as we have since your independence in 1918, to work together to promote democratic institutions, equitable economic growth, public health, and food security. Zimbabwe has the chance to set itself on a path to promote citizen engagement and to respect human rights. We will continue to support the people of Zimbabwe to live longer, more prosperous, and healthier lives," Mr. Blinken concluded. Lee Chonanjani Sapule Zimbabwe siyahlangana kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection. Namuhla sixoxa ngokufikisa kweZimbabwe iminyaka engamachumi amane lantathu 43. Ithole uzibuse kuhulumende wabamhlophe oweBhilithane ngomnyaka ka-1980. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhokhele umcimbi wokunanza lolu suku oqhutshelwe eMount Darwin eMashonaland Central namuhla, lapho akhuthaze khona abantu beZimbabwe ukuthi bashiyane lodlakela kuyiwa kukhetho. Kwaziwai vatereri, nasi muchirongwa che Live Talk, The Connection. Tiri kutarisa kusvitsa kwe Zimbabwe nasi makore makumi mana ne matatu kana kuti 43. Yawana rusununguko ruzere kubva kunyika ye Britain. Zuva iri rapembererwa nasi munyika uye mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatungamira mabiko aitirwa kuMount Darwin kuMashonaland Central. Uko vakurudzira vanhu kuti vasaite mhirizhonga musarudzo dzinouya. Let's listen to what Mr. Mnangagwa had to say.
My government has put measures in place to ensure free, fair, and credible elections. We must all say no, no, no to violence before, during, and after elections. No violence.
No, no, no to violence. That was President Emmerson Mnangagwa addressing supporters at an Independence Day gathering in Mount Darwin today. In Bulawayo, Kwantutuziatuna, another event was held at the White City Stadium. Intertelizindabwe to Anastasia Ndlovu, ukoxele lunga le ZANU PF Central Committee, umnumzana Joseph Chuma ngokuqhakatheka kosuku lwanamuhla.
Silapha namhlanje sithakazelela uzibuse owabuya ngemva kokubana isizalwane seZimbabwe yabantwana komhlabathi babona kufanele ubana belilwele ilizwe leli balikhulule. Namhlanje sikhululekile kanje silako konke esikufunayo ngenxa yabo baba bethu, omama bethu, osisi bethu, obhuti bethu abahamba bazinikela ukubana leli langa libe khona namhlanje. Kuyajabulisa ke ngoba ngiyabona abantu abaningi babuyile la ubana bebe ndawonye lathi ubana sithakazelele uzibuse kaZimbabwe owabuya ngomhlaka 18 April ngo-1980. Yinto enhle kakhulu leyo. Sihamba njalo umnyaka lo kungumnyaka futhi owe-election ezayo, i-harmonized zero election. Nxa sikhangele kunje so kuyatshengisela ubana abantu sebekhwabitha udaba oluhamba ngezanupiyo, sebesazi, sebezwisisa. Nxasi sithi hhayi likhululiwe ngegazi, alikhululwanga ngemali. Ngakho-ke sebephenduka sebekubona ukubana kufanele ukubana silivikele ilizwe lethu njalo silithuthukise thina sodwa, ngoba bathi khona vele lona lakhiwa ngabanikazi balo. Yithi abanikazi balo sizalakha.
Umnumzana Joseph Chuma, lilunga leZANU-PF Central Committee, ubexoxa lapho lentathelizindaba yeStudio 7 u-Anastasia Ndlovu. Councillor Donaldson Mabuto of the opposition CCC was also at the White City Stadium representing the city mayor, Mr. Solomon Mguni.
Silapha namhlanje sijabula ngelanga lethu lokuthola uzibuse i-independence. Thina njengedorobho lakoBulawayo siyaqakathekisa kakhulu ilanga lanamhlanje, ngoba kulapho wonke umuntu okhonapho, wonke umuntu oseZimbabwe ophilayo, lapho esathola khona uzibuse. Njalo ngivela futhi kubandla le-Citizens Coalition for Change. Thina njenge-Citizens Coalition for Change, njengabameli bedorobho, siyaqakathekisa kakhulu imbuthano enjengayo naleyo yokuthola uzibuse, ngoba imbuthano esithi ngama-state functions. Yikho lisibona sikhonapha sixhasana la wonke umuntu across the nation, across the city. Sijabula, sithakazelela leli langa. Leli langa liqakathekile kakhulu kuZimbabwe yonke, lathi thina abahlali bakoBulawayo.
UDonaldson Mabuto ngukansila wakoBulawayo njalo ngowebandla le-CCC. Ubekhuluma lapho emele usodolobho wakoBulawayo umnumzana Solomon Mguni. KuHarare, Godwin Mangutsika ataura wo nevanoona nekufambiswa kwemashoko musangano reHeal Zimbabwe Trust vataiwanashe Chiringa.
Tinokoro kuti veruzhinji reZimbabwe nokuda kwekusvitsa makore makumi mana nematatu ekuzvitonga kuzere, asi tinoramba tine mashoko mamwe chete ayo ekuti zviya zvakarwirwa nevakaenda kuhondo vachiimira rusununguro renyika ino hazvisati zvazadzikiswa, uye zvinogona chete kuzadzikiswa kana nyika ino muuwandu hwedu nokusiyana kwemafungiro edu nokusiyana kwemawanero edu tikabatana mukunzwisisa kuti kusiyana kwemawanero edu kunotiumbiridza senyika tikagona kubudirira tichienda mberi, uyezve kana tikagona kunzwisisa kuti bumbiro redu remutemo rakakosha rinofanira kutevedzerwa kubva kumutungamiriri wenyika kusvika kumunhu mudiki zvake ari mumugwagwa ari kufamba panze apo. Chechitatu chimwe chatinokwanisa mashoko atinoda kutaura ndeyekuti mainstitutions edu akaita seZEC, National Peace and Reconciliation Commission, Zimbabwe Human Rights Commission, Zimbabwe Media Commission, Zimbabwe Gender Commission nemamwe mainstitutions, mamwe makomishen, ikurudziro yedu kuti agone kuva anoshanda basa ravo nemazvo, zvikuru sei takatarisana nesarudzo kuitira kuti zvido zvevana veZimbabwe zvigone kuchengetedzwa. Chokutanga, chechipiri, kodzero dzevana veZimbabwe dzigone kuchengetedzwa.
That's vataiwanashe Chiringa vesangano reHeal Zimbabwe Trust vachitaura na Godwin Mangudla weStudio 7 vari kuHarare. Critics are blasting the ruling ZANU-PF party for allegedly betraying those who sacrificed their lives for the liberation of Zimbabwe While others say the government has done a lot to empower Zimbabweans, including repossessing land formerly expropriated from black people by the white minority. In other words, to some, Independence Day means nothing, given all the challenges faced by the country. But to others, it means everything. And now we are joined by our guest, starting first and foremost with Mr. Stephen Sarkozy Chuma, youth spokesperson of the opposition, CCC. Mr. Chuma, good evening and welcome to Live Talk.
Good evening, Zimbabwe. My friend, I say, Muriye, Zimbabwe.
I want to know, Farah, kana muchifara. Whoa, let's dive straight into it. It's Independence Day today. What does this mean to you as an individual, as a youth of the CCC, and as a Zimbabwe? Tirikuona vamwe izvikuru sei veZANU-PF vachuma vari kuti independence yakakosha zvekuti uyezve vari kuti bato reZANU-PF bato ravo riri kushanda nemazvo from independence kusvika pari zvino kusimudzira upenyu hwevana veZimbabwe.
Independence, kachora nyaya yekuti independence ova rusununguko. Nyaya independence hazvirevi ZANU-PF, nyaya independence hazvirevi vamunangagwa, nyaya independence hazvirevi vekusiya munangagwa, nyaya independence hazvirevi vana vavo. Sendataura vamunangagwa nemhuri yavo, nekuti independence iri pari nhasi ndeyekuti kune vashoma shoma vanosanganisira vamunangagwa nemhuri yavo. Vatakawana vachimirira nyika yeZimbabwe, vatinopedzera kuti ndo vakuru venyu government. Vachiba vachitaura kuno wanda kuita madhiri egoridhe. Takaona zvakare mazuva anaya audhazuri yakati papachena kuti no vamunangagwa nemhuri yavo ndo vakuru vari kuluta vari kuba upfumi hwenyika. So nawe independence tawanawe kusununguka kwevanhu, kwete kusununguka papolitics chete, asununguka even paeconomics, kureva kuti no vana veZimbabwe ngavasununguke vawane mabasa, vawane migodhi. Pane migodhi itori nembavha dzinenge dziri linked to the state, dzinenge dziri linked to mukuru wenyika vamunangagwa nemhuri yavo. So izvozvozvo tikuti no independence yakadai yaenda kuzara. Soda independence yakazara nekuti munhu wese ngaawane claim yake, munhu wese ngaawane farm yake, munhu wese ngaawane vhoti yake, munhu wese ngaawane kodzero dzake.
Liyamuzwa lapho umnumzana Stephen Sarkozy Chuma isikhulumeli sabasakhulayo abebandla le-CCC. Uthi yebo ilizwe lathola uzibuse kuhulumende wabahuquluza abamhlophe, kodwa uthi kabajabuli ngokwenzakalayo manje. Ukhuluma ngobaba uMnangagwa, umongameli welizwe, lemuli yakhe in view of esikubone kuphuma kwaAl Jazeera. Uthi hayi abakwenzayo akuhambelani lezi loyiso zalabo abaya empini. Tichitarisa sarudzo dziri kutevera, dziri kutarisirwa mimwedzi mishoma inotevera vachuma, tanzwa mutungamiri wenyika vamunangagwa vachikurudzira, vachiyambira ruzhinji rweZimbabwe kuti rusaite mhirizhonga pamberi pesarudzo idzi, during sarudzo uyezve kana sarudzo dzapfuura hadzo. Muri kuti chii neizvozvo?
those who have to have an angagba, right alengadiwa left, wame nangagba, mutunga miri, atozi wakiti, ata urizwe choko adi, jaka suona kumashuri, salza na kutanga nasi, pangwe ya mnangagba. 2018 wame nangagba wakati, aiwa, uya emose, tiku muone, tiku mzaka naka, uya emose muna subirira, asi, acha ngo pepe, jita wana utazi wana wachanisa, jaka wana puti, jaka rira mkutaya harare, wagari wakafaka purwa ni wangu wakati na kala wamoswa wa sawo wangu zifando wakapurwa ni masoja suro wati mnangagwa alo taura asia haiti alo taura tika wana zakari pana march 2022 mabaya election wangu mnangagwa wakati aiwa tidi nimiri shonga asaka zuona tika ureri wa wani mwone mnuya wakapaka kwepa paka tipe rally aswa aiwa free and fair sikatozo watu wana kwa majitaura wana ngo taura osu au nukutimu wano za watu nika era ni wirio gaenda o zimenyika so wano tuwa ya kudaku za rizira wakini epe zira akozo watu wana nga kwa areo choko wadipanya ya the free and fair election kana so nga the free and fair election kazi tangire panya ya voters row yes where is voters row asa chari wana so opposition ati kuzunga ma elections ati nga zikuti ya kamira say tukufamba say kwa chungoro wa mtu wa muna ngagwa munu wari mko taura wa kufata huu wa mwane kwa jika aaa ita free and fair asu wa muna ngagwa tozi ziwa kutu wa believe wanya free and fair asisi opposition tinezurongwa wato believe wakutu no going forward weta wada kufara kuta say opposition triple C triple wina
aha arambaye muri parunare bachuma kubega ubambile usakozi Stephen Chuma ngosa khulayo isikhulumeli sabasa khulayo abebandla le Citizens Coalition for Change ICCC I must also say that we are waiting for two other guests we invited Zapu deputy spokesperson Brian Nube he confirmed to be on the show we also invited Freedom Murechu, ZANU-PF Youth Chairman in Bulawayo. And he also confirmed he will be on the show. But my producers are trying to call them, and they are telling me they are having trouble with the phones. Kwoto asiza kubega agi, esizama kubafonela, yabanyi laba, abate baza kubakona uhlelo. Umnumzana Brian Nube, umsekelo esikhulumeli sebandla leZapu. Kanye lo Freedom Murechu, uChairman weZANU PF abasakhulayo goBulawayo. And Amnesty International also put out a statement nge-independence Zimbabwe namhla saying that Zimbabweans are marking 43 years of independence from colonial rule amid the reality of a rapidly shrinking civil space, including criminalization of dissent and targeting of political activists and human rights defenders. They continued, 43 years after independence, authorities are yet to guarantee, in practice, the rights to freedom of expression, association, and peaceful assembly, which are increasingly being threatened despite being guaranteed under the Constitution and international law. That's Amnesty International Day. Amnesty International Lapoba Sola Kulu is Zimbabwe Bati Langa Sogule 43 years ilizweli tole uzbuse. Imteto gailande lo abantu bayahlukuluzwa amalunge lo abantu gahlonitshwa. Amnesty International iriku kunungunabo apo epa mustatement ya Brisa Nasi. Irikuti ko 001 azizi ku remekezwa ne hurumende yava Emmerson Mnangagwa kunyangwe nyika yasvitsa 43 years yawana rusununguko ruzere kubva ku Britain ndidzokere kwamuri vachuma manzwa zviri kutaurwa ne Amnesty International asi tinombonzawo hurumende yava Mnangagwa ichiti nyika hapana nyika isina mitemo yayo mitemo yairi kuisa iri kuisa mitemo yekudzivirira nyika kuvavengi uyezve kwamunoti kushungurudzwa kwenyu, kushungurudzwa kweopposition, kwema human rights defenders hanzi nehurumende yavamunangagwa kuremekedza mitemo ikoko, muri kuti chiinazvo?
Zvine musiyano pakuremekedzwa kwemitemo kwoita kushungurudzwa kwevagari. Vamunangagwa nezvanu PF vanozviziva kuti tine constitution yakanyorwa vanhu vachitambura zvisingaiti muna 2013 pangisi government. Inyorova bumbu remutemo rakauya mushure mekunge nyika yanga yava nemakore akati kuti vaishandisa bumbu remutemo rakanyorwa Britain richinoitenda nevana vezimbabwe. Bumbu riri pari nhasi ringava rakashata zvaro rakanyorwa 2013, asi vanhu vakaurira kuti aiwa riri nani pane rekunangisa. Zvorova izvo kuti vamunangagwa vago nokuti nhasi nokuti vapinda nepfuti nemakororo muna 2017 mutoti aiwa zvavapinda nazvo ndo zviri korekti. Tozviziva chose, takaurira zvinhu zvakawanda pabumbu remutemo remuna 2013 kusanganisirawo nehurumende yezanupf yanga iripo ipapo, vatori vezanupf vanga riripo. So havagoni kuti nhasi voti no zvinhu zvose zvamakaurira ngati zvirabhai nokuindapinda yemasoro munangagwa nevakatorapawa zvichisimba sika zvinhu zvose kodza zvinga zvina basa. Makazviona chose, hakuna bumbu remutemo rinoti munhu ngaagare mujere asina kutongwa. Makaona nyaya yavajob scala vava ne more than 10 months vari mujere. Hakuna bumbu remutemo rakadaro nokuti bumbu remutemo rinofanira kurespekta kodzero dzevanhu. Hakuna bumbu remutemo rinoti ande kumaelections isati taona voters roll. Zvinongoreva kuti vamunangagwa vari kungo abusa majority yavainayo muparliament vachisimbisa hombemindoga. Hakuna bumbiro remutemo rinoti zvezvakare vana vezimbabwe munhu ngaaurawe zvatakaona pana mone mune mushure mevashoko mutevedzeri wamunangagwa vakonza ndino chirengo achiti uraya inda oposeni inda munhu akati urawa mangwana acho. Ibumbu remutemo rakaita sei rinoti vanhu vebhoseni ngavaurawe? Nokuti law kana kuti mutemo nyika unofollowa inonzi international law, kureva kuti vanhu vose pasi rino vane kodzero dzavo mafundamental rights panopindana nekodzero dzeun. Zvino kana mutemo wezimbabwe wangoita mutemo wamunangagwa usiri mutemo usingafidhi pabumbu remutemo reunited nations, zvinoreva kuti mutemo uyo wakasharuka, mutemo uyo unovava, mutemo uyo hausi wevanhu. Zvinoreva kuti vamunangagwa vari kuti vamuri mindoga, vamunangagwa vari kuba upfumi hwenyika vakangonyarira munomu ataurawo kuti aiwa onai hamutoona kuti wa nyika haina magetsi, nyika haina mvura, nyika haina upfumi hwakanyaka, votonzwa nevo vakatoshata. Saka naizvo tinozviziva kuti no vamunangagwa is abusing the law, vamunangagwa is abusing the judiciary, vamunangagwa is usurped nyaya yethe three tier system of governance. Vamunangagwa sikutaura kwavo vava the law, vava the police, vava the judiciary, vava the army, kureva kuti vamunangagwa vava the outright dictatorship muzimbabwe munomu.
Asi vezanupf again I'm saying vachuma ndanzwa muchitaura nyaya yevanhu vanogara mumajeri nguva yakareba vasina kutongwa nemhosva and I know muri kutaura nezvenyaya scala. Hurumende yavamunangagwa zvakare iri kuti hapana nyika isina mutemo, vari kuti vascala vane mhosva dzakawandisa saka vakaburitswa vanogona kutiza munyika nekuti mhosva dzavo dzakawanda stereki.
Nyaya yamataura yakanaka, hakuna nyika isina mutemo, asi kune mutemo unozikamwa nemunhu wose. Munhu akarepa, munhu akabata chibharo mukadzi, zvoreva kuti iye wedha ari kupakistan, afghanistan, ari kuzambia, ari kughana, munhu iye ane mhosva. Vaoneka mukadzi wanyaya dzavo dzamunoziva nesuzimutani vachitaura kuti mukuru uyu achibata chibharo aita sei. Seiko mutemo wezimbabwe usingavabati vamunangagwa? Ungobata sikala here nekuti ataura nyaya kuti mobilating wale akapondwa, mobilating wale akaabdakta akaurawa zvisini pamutemo. So mutemo wacho unobata sei kana usingabati vamunangagwa? Anova patore Mawitnesi wana kuzi ni mchama chama cha hawa chakari epe watri wana chikoro senya zina choro nye zina daro ya zine se dokumentari riao jazira ni mchama cha haa kune anozi mkuru kune the king uti amka chaura nae zesu za mno da mungo mora madiro se mchema usina bati papo mchema uyu mchema une politika ukala ereta na mchema uwe nika mchema atiku cha haa akuna ruo fulo ya kadaro ruo fulo kubva kwayo mazuro atinoita ndeyekuti aisharudzi aina muchena aina mutema aina mukaradhi yekuti munhu wosaita mhosva ngaabate munhu wosaita mhosva ngaasungukure so kana vamunangagwa kana vari genuine ngationeeka vana vavo vari kuri mpleketi wapagod matla vana collins vachisungwa ngationee vana shon vachisungwa
Thank you, Mr. Chumainda. Please do stay on the line as we wrap up. For those just joining us, this is Live Talk, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. Tonight, we are talking about Independence Day. We are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7 and VOA Ndebele. We are also live on YouTube at VOA Zimbabwe. Again, I must say that we had invited Mr. Frido Murechu of ZANU-PF, the ZANU-PF youth chairman in Bulawayo, to be on the show, and he had confirmed. We had also invited Brian Nube of ZAPU. He had also confirmed that he would join us, but we are having phone problems, so we are unable to reach them. As we wrap up, we have a caller on the line. Mtereri wakati yako.
Sinani mara simba.
Ai wataka simba. Rutora nani uye matibata mreubi?
Mutaona James Banda ndiri ku Botswana.
Va Banda mapina muchirongo aitai gaga nguva dzafamba.
Ihi.
Muri kuona wose Independence.
Independence haina hapana problem, but so far hapana need kuti tinga celebrate nyaya Independence.
Ndai.
Nenoti kusirebera Independence kandonga ndaka sununguka nzi but apa chatino sirebera hapana bozi chingori muhusungwa
house
maone rangu ni mafungira angu maone rangu ni kana mafungira angu Independence chazo yenge yapo kana pava ne hurumende nenda zvido zvevanhu so far kusirebera ndingango sirebera kuti Independence zuva rakatarwa but chingori munhu akwa huza risukwari munhu akwanisa kutaura zvaunoda uri munyika yako
unoitwa sei
specially ukatotaura hako ukauri kuzimbabwe ka ukatongotaura specially nyaya dzematongero enyika izvi uchingoti utungamiri huripo havasi kutibata zvakanaka kana kungokombena kuti dai takwanisa kuwana mabasa vakiita mabasa vechidiki vakwanisa kushanda itori mhosva iyoyo.
Mhm, aiwa tinotenda nekupina muchirongwa vabanda kuBotswana uko.
Yeah.
Thank you very much and I'm sorry that's all we have for you today. We gotta go because we're out of time. But thanks to our listener there, Mr. Banda, Osbambe Gwele Botswana. Thanks also to our guest, Stephen Sarkozy Chuma, Triple C Youth Spokesperson. And the ZANU-PF Youth Chairman for Bulawayo, Frido Murechu, and Brian Nube of ZAPU were not able to join us because of phone connection problems. But let's leave it there, Zimbabwe. Let's make another date tomorrow. I am Tungamili Nkomo. Good night, Zimbabwe.